That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechishanu kurume 5, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti zvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vashanu kana kuti 5 vakafa nechirwere chaCovid-19, vamwe makumi mana nevana kana kuti 44 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Kurukota rezvemabasa vashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti bazi ravo riri kubatsira vakaremara munguva ino yelockdown. Vamwe vashandi vebazi rezvekurima vanoti havasati vawana mari dzekubatsirikana munguva yeCovid-19 dzakapiwa vamwe vashandi vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu kana kuti 5 vakafa nechirwere cheCovid-19, vamwe makumi mana nevana kana kuti 44 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi nyika yose kubva patanga chirwere ichi wasvika pazviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi maviri nevatatu kana kuti 36,223. Uwandu hwevanhu vafa hwakasvika pachiuru nemazana mana ane makumi masere nevatatu kana kuti 1483. Bazi iri rakatiwo vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCovid-19 vanosvika zviuru zviviri nemazana matanhatu ane makumi masere nevasere kana kuti 2688 vakabayiwawo nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro wakare. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kubva zvatanga chirongwa ichi hwasvika pazviuru makumi matatu nemazana matanhatu ane makumi mashanu nevasere kana kuti 30,658. Kurukota rezvemabasa vashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti bazi ravo riri kubatsira vakaremara vakarasikirwa nemabasa pamwe nenzira dzekuwana nadzo mari munguva ino yelockdown kuburikidza nechirongwa chavakaparura chakanangana nekubatsira vakarasikirwa nemihoro yavo. Vachitaura nestudio 7 vari kuCongo Brazzaville, uko vari kumusangano wechinomwe webudiriro mudunhu reAfrica kana kuti Africa Regional Forum on Sustainable Development uyo wakapetwa nezuro. Profesa Mavhima vanoti bazi ravo rakakwanisa kunyoresa vanhu vanosvika zviuru mazana matatu negumi pasi pechirongwa ichi. Vanotiwo vave nemakore maviri vaumba bazi rakamirira vakaremara iro riri kutungamirwa naDr Christine Peter. Profesa Mavhima vanoti munguva ino vakaisawo mari parutivi yekubatsira vakaremara vanoda kutanga zvirongwa zvekubatsirika, uye vari kukurudzira kuti vanodava vanyorese kumahofisi ebazi ravo ari nyika yose. Ngatinzwei hurukuro yataita navamavhima pamusoro penyaya iyi.
Mataura nyaya dzezvevanorarama neurema vanga vachiti havasi kunyatsokuwana rubatsiro rwakakwana nguva ino yelockdown. Bati regai ndingotaura ndichiti ndofunga tave nemakore maviri nawo tave nedipartment rinotarisa zvinokodzerwa kunzi zviveko kuvanhu vanorarama neurema uye kutarisa zvinonetsa zvavanosangana nazvo riri muministry public service labour and social welfare. Takatoisa director ipapo. Director uyu anonzi Dr Peter ndiye aiita kuti bazi iroro nezvarinoita zvionekare muZimbabwe zvakanyanyisa.
Zvirongwa zvipi zvavanoita zvinobatsira vakaremara?
Mwedzi nemwedzi vanenge vaine maprograms avanenge vainawo avanenge vachiita vachidzidzisa vanhu vatove nemamumatv programs zvakare avanoita kuti vanhu vazive kodzero dzavo sevanhu vanorarama neurema uye kuti vazive maprograms anoitwa nehurumende anoenderana nekusimudzira upenyu hwavo. Vanoshanda zvakare vakabatana neofisi yaHonorable Malinga vanove special advisor kuna His Excellency the President panyaya dzevanhu vanorarama neupenyu.
Ko panguva ino yelockdown rubatsiro rupi ruri kuwana ivo vakaremara?
Panguva yelockdown vanhu vese vakaafektwa nekurasikirwa neraramo vakaiswa pachirongwa chataiti COVID-19 response to loss of income. Takakwanisa kuregista vanhu vanosvika 310,000. Bazi redu iroro rinoona nezvevanorarama nezvo urema avraise senza pamwe chete ne Department of Social Development kuregista vanhu vakasiyana siyana. Ndinonyatsoziva ini kuti kune vakawanda vanorarama neurema vakaregistwa pachirongwa ichocho. But pamusoro peizvozvo iro Department Disability Affairs rinotungamirirwa naDr. Peter rine mari dzari nadzo dzarinoshambadza kuti vaya vanorarama neurema vanoda kuita small projects zveincome generation vanofanira kuuya kuti vakwanise kupiwa mari idzodzo vachitanga small projects iyayo. Ndinoziva zvangu kuti panguva yelockdown zvakazvinetsa kuti vanhu vatange maprojects asiri maprojects anoitirwa pamba, but maprojects ekubuda mumastreets anga achitinetsei. But since kwave nekusununguka kwekuti vanhu vanogona kuita zvinhu zvavanonotengesa kunzeo, ndinotokurudzirawo neni kuti dai vakwanisa kuti vaende kumahofisi edu esocial development anowanikwa nyika yese kuti vakwanise kunyoresa kuti vapiwe mari idzodzo zvekuti vabatsirike.
Ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuitawo sebazi zvekubatsira vanorarama neurema?
Kune zvimwe zvaunofanira kuziva Jonga nekuti Zimbabwe izive. Takapedza izvozvi kuita inonzi disability policy tikatoiendesa kucabinet ikaapruviwa. Saka tangomirira kuti ilonchwe. Idocument rinotaridza maprograms ose anofanira kuitwa kuti vanhu vanorarama neurema varerukirwe neupenyu munyika yeZimbabwe. Ndoda zvei kuti vanhu vazivire kuti iyo security noise amendment bill redu ranga riri kucabinet committee on legislation. Ndinovimba kuti ratopfuura kucommitti iyoyo nhasi zvichireva kuti vhiki rinouya tava kuripinza kucabinet robva raenda kuparlament. Tiri kugadzirisa kuti act yedu inotarisa zvevanorarama neurema mutemo wedu uenderane neconstitution yeZimbabwe kuitira kuti Zimbabwe government ichisungirwa zvakakwana kuti itarise kodzero neupenyu hwevanhu vanorarama neurema.
Vanga vari gurukota rezvevashandi nemabasa pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu, Professor Paul Mavhima vari parunare kuBrazzaville kuCongo neStudio 7. Sangano rinomirira vashandi vari pasi pebazi rezvekurima reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association rinoti dzimwe nhengo dzaro hadzisati dzawana mari dzekubatsirika munguva yeCOVID-19 dzakanzi dzipiwe vashandi vehurumende. Munyori mukuru wesangano iri Vaziva Ishe Zhou vanoti vakanyorera kugurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavhima vachikumbira kuti vapindire munyaya iyi. VaMavhima vakatenda kuStudio 7 kuti vakatambira tsamba yesangano iri, asi vati ivo vakaendesa mberi zvichemo zvavo kubazi rePublic Service Commission. Bazi iri rakazoendesawo kubazi rezvemari, asi vazvo vanoti kusvika pari nhasi havasati vawana mhinduro kubva kuhurumende. Ngatinzwei vachitsanangura.
Nyaya yotitsvakisa pakarashi gwaro kuvhute gwamai ndeCovid Risk Allowance. Itande yatarwa zvino taedza kubatana navakuru pamafoni zvatiremera nokuti tavhunziwa kwetinobva kumaconstituencies edu kwazvino zvamakamati zvemazita ari kudiwa kumahofisi evanhu vakashota kuwanavo risky allowance dzavo dzecovid. Ko zvapava nenguva yakareba kudai makambinge mativimbisa kuti kuda masta akanonoka kusvika hurumende ikachitora mukana wokuti kudai ngabhadhara vanhu kupera kwaJanuary. Zvino kupera kwaJanuary zvakwakapfuura, takabva tati kuvanhu aiwa mirirai kupera kwaFebruary. Ndokubva tagara Februari uya ndokuuya pfumbu hakuna chiriko. Zvino maguvhu adzokera muvura nokuzama kutsvaka kuti zvinotovonani watingabata ungatibatsira.
Matanho apa amuri kutora ekuti mugadziriswe nyaya iyi nehurumende?
Takaendesa nyaya yedu zvakanaka naka tikadomboedza kubatavo minista vamazima. Vakati ivo regedzai ndigombobvunzavo sezvo ndirini minista wekukomishini. Hapana chati chabuda pari zvino ende vanhu vakangomirira risk allowance dzavo. Hurumende haisati yanyanya kutizivisa kuti pasarira ndepapi, asi tinongova nechivimbo kuti kuda havo kana vachinge vazowana mukana vachatipindura, nokuti pari zvino chero yatingati buying power yemari yakanga ichipiwa vamwe pagore rakapera, nokuti yakanga iri risk allowance yaMarch, April naMay, ikawanikwa navamwe munana September nomunana waOctober. Zvino isu nanhasi tinongodemba kuti kudai achisvikavo nekwatiri taona kuti paya patakachema misodzi tapukutiwa.
Asi muri kuramba henyu muchienda kumabasa here muchirwira kuti mwane mari idzodzi?
Basa hatisi kurega kushanda, tiri kungorishanda mazuva ose. Chotinakidza ndechekuti kana chero nyika chaiyo ikaongorora iri kuona kuti vadhumeni vakatsigira Vision 2030 iri kudiwa nehurumende kuti nyika ienderere mberi.
Havanga vari munyori mukuru wesangano reZimbabwe Agricultural Professionals and Technical Association, vazivaishe zvou vari parunare neStudio 7. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemusi wechitatu vakawedzera zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe pamwe nemamwe makambani negore rimwe chete, vachiti kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa muZimbabwe. Zvirango izvi zvakadzikwa muna Kurume 2003 nevaive mutungamiri weAmerica vaGeorge Bush. Asi hurumende yeZimbabwe inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika mushure mekunge yatora ivhu kubva kuvachena ichipa kuvatema. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo uye vanoona nezvedzidzo mudunhu reHarare mubato reZANU-PF vaGilbert Muponda. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMuponda.
Zvirango zvavedzerwa navaBiden zvinoratidza izvo kuti America chero vakachinja vakaisa umwe mutungamiri upi, America ine avanoti iwo manational interest avo ekuti vanenge vachida kuti zvinoda America izvo zviitwe. Saka tinoziva even paina Barack Obama watakati uyu mwana wevhuka uyu, takawana akarenyuwa masanctions. Poenda Trump orenyuwa masanctions. Poya Biden ano renyuwa masanctions without even looking at the progress that Zimbabwe has made towards creating a conducive environment for business, for investors, for its citizens, and to re-engage the international community kuti Zimbabwe igarisane nedzimwe nyika zvakanaka zviri kuitwa ne Second Republic. Undasa ukaona pama reforms akaitwa aidemandwa, my elections akaitwa angari free and fair and credible. Opposition was being allowed and is being allowed to campaign and say whatever they want. After my elections, President waka offer, mutungamiri wenyika President Mnangagwa waka offer kuti I'm going to create office of the leader of opposition in parliament. Yekuti vachamisa vanga vadyiwa kuma elections vawanikwa vachigara muparamendi, zvinoitwa kudzimwe nyika dziri mucommonwealth vachinzwikawo zvavanenge vachiteura zvavanenge vachifunga. Asi vachamisa vakazviramba. President wakauya zvo akaset up inonzi Poland. Zvinoratidza izvo kuti vaMnangagwa is a listening president. Ndosaka uchiona kuti even Zimbabwe ikaita chipi nechipi zvacho chinonzi aiwa awa munonyatsoita sezvatarichifungidzira, izvi tinozoona zvakamboitika kunyika inonzi Guatemala. Yakamboita land reform fanika yakaitwa neZimbabwe, asi yakaiswa zvirango zvakadai sezviri kupiwa Zimbabwe kusvika nyika iyo yasurrender land yadzorera kuvarungu nemakambani. Ndo zvanga zvichida kuita varungu muZimbabwe kuti Zimbabwe idzorere ivhu kuvarungu through MDC.
Kanda irenyu basi achwa.
Ndinofunga chinaita kuti Zimbabwe inyenywe kana kusemwa nedzimwe nyika. Inyaya yeumbavha huori hunosemesa. Inyaya yekuponda vanhu. Inyaya yekungobata kusunga vanhu. Inyaya yekutyorwa kukodzero dzevanhu. Kupambwa kwevanhu. Inyaya yekuita zvinhu zvisina maturo. Kugadzira zvima opposition zvavo. Vachida kuti demokrasi isave iri muminyika. Kuda kuti ataura ngaapondwe, ataura anorohwa, ataura anosungwa, ataura anonyimwa bail. Inyaya yekucapture mastate institutions kana kuti kuabuswa kuri kuitwa mastate institutions. Ndo nyaya iri kusemesa dzimwe nyika. Ndofunga makaona mazuva achangopfuura South Africa yakatuma nhumwa dzayo dzinenge kanenge kaviri. Nenyaya yezvinhu zvainga zvaitika muZimbabwe, vanhu vachisungwa, vanhu vachirohwa, hurumende yezano inototyisa. Pane vamwe vedzimwe nyika vakambotanga vachiti mukomana wekuyo avo vachingotora muna November vakamboti Second Republic, give him time, give me a chance. Ndovatanga izvezvi uno hapana achadakana kumuona. Munodziziva nyika dzacho dzadza kutaura izvozvo. Saka zano isachemera umwe munhu. Gadzirisa zvinhu mumba mako. Nyaya yekubira maelections yamakaita muchishandisa zeki zvisizvo.
Todzoka kwamuri vamponda.
Izvi zviri kutaura nevanhu veMDC zvinosiririsa uyezve zvinonyadzisa. Kuti munhu unoenda iwe unodaidza nyika dzekunze kuti dziparedze upfumi hwenyika yako kuti iwe ukwanise kutonga. Izvi zvinhu zvekutoti even kuAmerica kana ku China kana kuBritain hausati wambona opposition weikoko achinodaidza nyika dzekunze kuti dzipindire matongero enyika iyoyo, nekuti matadza kurira kana matadza kuenda papower mimi. MDC ibato raparara rapererwa nemazano. Last week chaya chaya apa kwanga kuina va Blessing Chebundo na Mai Lilian Timvios. Avo vanga vari vatungamiriri vebato reMDC vakabva kuMDC kuyaunojoina ZANU PF vachitaura ivega ivo kureurura kuti aiwa MDC haisina direction, inongoopposa for the sake of opposing.
Petai chirongwa chedu vasha chwai.
Ukaona ZANU PF ichitaura stereki zvekuti MDC yazodai, MDC mu MDC makadai, vachinyatsozvitsanangura nekutoziva kuti zvakamira sei. Zvinoreva kuti vane ruoko rwakanyanyisa mune zviri kuitika zvi. Nyaya ingoripo ndeye kuvhunduka President Chamisa, nekuti vanonyatsoziva kuti vakakwapaidzwa sei pavhoti apa. Vhoti yevanhu vanonzwa Munangagwa vaya havadi kunzwa nezita rinoti Nelson Chamisa, nekuti vanoziva kuti Nelson Chamisa munhu wevanhu, munhu anodikana nevanhu.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshiwayo. Manzwawo zvakare kubva kumukuru anoona nezvedzidzo mudunhu reHarare mubato reZANU PF vaGilbert Muponda. Vaviri ava vanga vachitaura vari parunhare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Tomutarisa zviri mune mamwe mapepa nhau. Panaure Herald rine nyaya inoti bazi rezvedzidzo rakaburitsa nezuro mazuva achavhurwa zvikoro pamwe nekuvharwa kwazvo gore rino rese kubva kotoro yekutanga kusvika kukotoro yetatu. Gwaro rakaburitswa nemunyori mukuru mubazi redzidzo amai Tumisani Tabela rinoratidza kuti kotoro yekutanga iyo ichavhurwa muzvikamu zviviri musi wa15 nemusi wa22 mwedzi uno ichapera musi wa14. Kotoro yepiri inozotanga musi wa28 Chikumi, zvikoro zvichizovharwa musi wa10 Gunyana. Kotoro yetatu inozotanga musi wa4 Gumiguru ichipera musi wazvita 17. Tobutarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations akakurudzira Ethiopia kuti ibvumidze kuferefetwa kwenyaya dzekupondwa kwevanhu pamwe nekubatwa chibharo kwemadzimai mudunhu reTigray. America nemuswe China yakabvuma kumbosendeka parutivi kwemwedzi mina mitero yekutsividza yayakanga yatarira zvigadzirwa zvinobva kuBritain zvakaita sewhisky izvo zvakakonzerwa nekusawirirana kwave nenguva pamusoro pemari dzekutsigira mabasa edzindege dzinotakura zvinhu. Mativi maviri aya akati achashandisa nguva iyi kugadzirisa kusawirirana kuripo. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Sorry vanhu veZimbabwe, ndiri kukumbirawo kuti mundibvunzirewo vamunangagwa kuti hazvikwanisiki here kuti chigaro chasiyiwa navakembo icho chisapiwa munhu sezvo nyika yedu yokutambura. Nokuti tarisai, dzimwe nyika dzina vice president umwe chete, asi dziridzo nyika dzinotonge dzichionekera kudarika Zimbabwe. Vandipindurewo ndinzwisise. Siya kwokuti kana riri basa rinoremawo zvaroro vice president wotoda kubatira naya ngavaiti havo vari tu, asi kana tisingaremi ndezvakugona kuti aita ari one. Ndingafara zvikuru kana makandisitsira mashoko avo kuna president.
Makadii veStudio 7, ini ndinoitwa Chero, I'm from Manicaland. Ini ndinotenda nemunomukana kukwanisa kutaura pachirongwa chenyu. Inini my concern ndeyekuti I don't care kuti ZANUPF ndiyakonya kutongere kaunti MDC a or T whatever. Chatinoda isusu ndechekuti we want a country which is stable, a country yekuti both the ruling party and the opposition their main concern ndeyekuti nyika igare zvakanaka. Now at the present moment izvi zviripo zviri kurwadza, nokuti kare taifunga kuti kuva neopposition kunobatsira, but it looks like iko zvino kuva neopposition kwakungoreva just to have an enemy. Criticizing just for the sake of criticizing, kungoda kungo destroy everything. Pampacho kunoona patinonyatso createwa manyepo anonyadzisa. Not even zvacho zvikuita MDC Alliance varofunga kuti vari kuvaka nyika here, because even chero vakatonga, that trend is going to continue. Ruling party yacho iripo iko zvino, kana vaivo opposition vachavaitros the same thing, vachiramba vachingodirwo majecha uyawo. Even vacho vanenge vapindeyo vacho MDC Alliance pachizva vachatanga kupandukirana, votanga kuita same thing, kuenda kumhiri kwemakungu vachikreatirana nyaya vachidaro kuti nditongewo, because they've started the culture which will be very difficult kudzosera masure, because vanyatsiradza kuti kana uchida power you do ABC in order to get power. And chimwe chinhu chinondityisa is the level of intolerance and violence yatiri kuona inoexhibitwa neMDC Alliance. Honestly, ainambosiyana neyanga ina vamugabe. Notaizwa kuti painzi mugabe chete chete, ukangoposa mugabe waiziva kuti waitofa. Ungatotiko zvino vamunangagwa choda kutombona senge pamwe ndovatori beta chokwadi, because iko zvino maruseva vanhu vagara zvakanaka, hakusisina mayuth anofamba chirova vanhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu hatina divi ratakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Texas muno muAmerica svondo rinouya riri kubatana nemamwe matunhu 15 akabvisa mutemo unomanikidza vanhu kupfeka zvivharangozi kana kuti maface mask, danho rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zveutano kuisa upenyu hwevanhu munjodzi. Mamwe matunhu anosanganisira Alaska, Arizona, Florida, Mississippi, North Dakota, South Carolina neTennessee akatobvisa kare mutemo uyu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga. Ava noti vanoona sekunge danho riri kutorwa neTexas pamwe nemamwe matunhu rekurasa zvivharangozi risina uchenjeri.
Chandingataura ndechekuti matunhu eTexas neMississippi vari kuita decision yatingatiyo iri misguided, kana kuti vari kumhanyira mberi. Chandinodaro ndechekuti chirwere cheCOVID-19 chichiri kuenderera mberi, uyezve hatisati tava nevanhu vakakwana vabayiwa nhomba kuita kuti vanhu vasadzokera pamazuva avainga vasingapfeke maface mask kana any other measures dzataimboita dziya dzekudzivirira COVID-19. It is too early. kuti matunhu iwaya anga ari kuti vanhu ngavasapfeka maface mask valifta marestrictions eCOVID-19 completely. I think that's misguided, probably irresponsible.
Izvo zviri kuitwa nematunhu aya, Dr. Ranga, zvinosiya papi mabasa ari kuitwa nehurumende yavaBiden ekurwisana neCOVID-19?
Ndinoona pavakandimire ndezvekuti zvinodzorera kumashure maefforts ari kuitwa nefederal government inotungamirirwa navaBiden. Chandinodaro ndechekuti unfortunately matransmissible diseases seCOVID-19 aya haarespecte state boundaries kana manational boundaries. Saka it means that Texas neMississippi ikavhura ikangoti vanhu ingoitai zvamada vasingatevedzere matanho kudzivirira COVID-19 zvichaaffecta United States yese, which means that my efforts aya atiri kuita kune mamwe matunhu they will be minimized in terms of they will be less effective because vanhu vanotanga vachifamba kubva kunana Mississippi, Texas, vamwe vachienda kunana Mississippi, Texas ikoko. Saka it means that kana vamwe vanhu vasiri kutevedzera mitemo inoita kuti COVID-19 isapararira, tinodzokerazve paya patange tiri pazoita kuti mamwe matunhu, even vana Texas aya last year vakamandeta maface masks after the initial resistance to my face mask, but vanga vakakuona kuti manhamba akwirisa.
Asi vemakambani nevezvitoro vanokwanisa here kurambidza havo vanenge vasina mamaski kunyange mutemo wavo kuti hazvichasungirwa?
In terms of companies nemamwe maorganizations, can they be able to go against the state directive? I think it's a legal question, which I think that is going to be very hard for my businesses, my schools, and everybody else to go against the state regulations. Because my states, they have their own governing systems, which at times can override even federal guidance.
Avanga vari nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare ku North Carolina muno muAmerica ne Studio 7. Zvinotombo kupai kambo kutenda kanobva kuna mambo Duterere vakabatana na Freeman. Tarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Gurukota rezvemabasa vashandi nekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti bazi ravo riri kubatsira vakaremara vakarasikirwa nemihoro munguva ino yelockdown. Vamwe vashandi vebazi rezvekurima vanoti havasati vawana mari dzekubatsirika munguva yecovid-19 dzakapiwa vamwe vashandi vehurumende. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa, vamwe 44 kana kuti 44 vachiwanikwa vaine chirwere checovid-19. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manhero anhasi, apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndichiti moswera zvakanaka vateereri.